chikuru kuita kuti varase muromo kana kuti vafumuke sezvavari kuita inyaya yekuti mauto omuZimbabwe agara achiita mabasa awo ari kunze kweZimbabwe Defence Act, achiita mabasa awo ari kunze kweConstitution, vachishandira ZANU-PF. Ami yanga achiwanikwa achiita maactivities okusapota ZANU-PF, risiriro basa ravo pamutemo weDefence Act, risiriro basa ravo pamutemo weConstitution. Mukatarira maelections omuna 2000 mune maripota akawanda akabuda ebasa reami vachifosera vanhu kuti vasapote ZANU-PF. Muna 2002 ami yaikambenira vamugabi. Muna 2008 yaiponda vanhu, vairova vanhu.
Ko mashoko avo ekuti mauto anofanira kuzvimiririra,
uko ndokunonzi kushaya maturo kwomunhu mukuru. Mauto anozvimirira sei? Anoshanda ari pasi peinonzi Ministry of Defence. Timune Ministry of Defence, tine Ministry of Education, tine maministries akawanda mapazi ehurumende. Kumapazi ehurumende ese waya akazvimiririra, ingava hurumende here?